Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 30, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo.
Bato reZANU PF royambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi.
Kutaura kuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kuti akadzorwa mashoroko anditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1.
Nyanzi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana nenyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzeZANU PF kumasero. Tichakupai hurukuro yataita nemuimbi wemusambo wesungura tinomuonga dhuwe nechikwata chehard workers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Batore ZANU PF rayambira nhengo dzaro kuti vose vanoshandisa mari kuti vavhoterwe kupinda muzvigaro zveCentral Committee vachaburitswa musarudzo idzi. Izvi zvaziviswa nemurongi wemisangano mubato iri vaMike Bima. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vabima vataura mashoko aya pavaita musangano nevatori venhau nhasi muHarare. Vabima vati gadziro dzavo dzekuti vaite sarudzo dzenhengo dzeCentral Committee dziri kufamba zvakanaka, uye matunhu akasiyana siyana akatopa mahofisi avo mazita evese vari kuda kukwikwidza. Nhengo dzeCentral Committee dzinosarudzwa bato irisati vaenda kumusangano weCongress uyo unotarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Asi vabima vayambira nhengo dzebato ravo kuti vanoshandisa mari kuti vavhoterwe vacharangwa.
Kuyambirawo kuti pane vaya vachakwikwidza vanatsoona kuti hatidi nyaya yekutenga mavhotsi. Vanhu vanoshandisa mari kuti vagovhoterwa. Kana tine kwatanzwa kuti zviri kuitika tikavaona umbowo ihwo, vanhu vakadaro tine chita havachakodzeri kupinda musaridzo dziri kutevera. Tinofungidzira kuti sarudzo dzedu dzichafamba zvakanaka.
Vabima vati
uko nekoko kune vanhu vari kusevenzesa mari, asi pane mareports atawana so far tiri kunzwa nyaya dzokutenga mavhotsi dzichinyanya kumaprovinces ari kumataundi, asi zvichinyanyawo muno muguta redu yeHarare ndo matawana mareports akati wandei. Asi hazviri kuti mareports awana ndezvechokwadi, tinodawo kuti timboongorora kuti ichokwadi here, kuti nedzimwe nguva zvine zvisirizvo ndinogona kungopawo ripoti yekuti chamunorwa uri kutenga mavhotsi, dzimwe nguva pasina zvakadaro.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatafa taona mahoso vati danho riri kuda kutorwa neZANU PF rekubvisa kushandiswa kwemari munguva dzekufota harisi nyore.
Zvinofanira kubatsira, asi ndiri kuti rini hazvisi nyore sebata pakutaura, zviri nyore pakuzoita. Zvinosiyana manje, zvinosiyana nekutika vanhu vanoshaya, vanhu vane nzara. Munogona kuti munhu afarirwa, asi afarirwa nekutenga kwacho ikoko kusikadiwi.
Nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vati
politics ka munhu anofarigwa na vanhu. Saka haugoni kufarigwa na vanhu nokutenga mavhoti. Peni zvikadaro se mavonera tinoita Zanu PF vanoti ibato remass movement. Saka zvoreva kuti mass ndokuti vanhu. Saka zvoreva kuti vanhu ivavo ndo vano ziva zvavanoda pamusangano wavo. Saka zvinotaura vapima kana zvikaitika izvozvo ndozvinocherechedza kuti zveshu vazano PF ibato ravanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vasidhiki muradzikwa vati
anotendeteka zvikuru nekuti bato iri kazhinji kacho kana richiita nyaya dzaro dzemumba ndinoona sevanoita nemazvo munguva zhinji. Asiwo mukuzoita zvingadiwa munyika mupolitiki dzenyika dzatoti national politics ndopa vasingaiti zvinhu zvakatendeseka.
Vamuradzikwa vati kutenga mavhoti chinhu chakaipa. Bato rezanu PF padande mutande raro rinoti rinosarudza nhengo dzecentral committee 230 kubva kumatunhu gumi ari munyika kusanganisira nhengo dzinomirira mapoka emadzimai nevechidiki. Vabima vati havasati vava nezuva rekuita sarudzo idzi uye vachasarudzwa vanova nhengo dzecentral committee kwemakore mashanu. Zanu PF iri kuenda kucongress yayo uko ichabuda nechisungo chekuti ndiani achamirira bato iri musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzisi kuwirirana panyaya yekuti dhora remunyika rave kugadzikana sezviri kutaurwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Mangunzya vanoti matanho avari kutora ayo anosanganisira kuedza kumisa uori muhurumende ari kushanda zvikuru. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yezanu PF vagilbert Muponda vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanowirirana nemaonero aya.
Izvozvi mamiriro ataita zvinhu ndeyekuti parro market or black market tingangoti izvozvo it's almost dead. Hatingatiyasa zvedu because chinhu changa chiraramisa vakawanda uye chinhu changa jairira vakawanda. But tikatasa rate yeparro market ndiri paofficial rate zvinenge zvatongova kuti geje geje zvakangosiyanawo hazvo nemari dziya dzekuti hadzisi mari dzingavhundisa munhu arinda zvebhizinesi. Saka apa tinotarisa matanho akatorwa nehurumende.
Ndeapi aya mungapa muenzaniso?
Tinotangira kwakatanga kuuya gold coin. After gold coin zvakazotorwa futi mamwe matanho akaitwa ereview of macontract esainge akapiwa masupplies egovernment yaed value for money reassessment yekuti vanhu vaitarisiwa kuti munhu kana akasupply chinhu kugovernment yezimbabwe aishandisa rate ripi. Rate racho was it realistic, was it linked to the official rate or the parallel rate. Saka zvakazowanika zvaa zvakawanda kuti vakawanda vanga vakapa macontract kuhurumende vanga vakasa macontract aya vachishandisa black market rate ine macontract acho akawanda acho akazokanzurwa.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Ndipo makazoona pachibuda yekuparamend yekompyuta yezonzi yanga ya $9,000. Saka vanhu vanga nechimacalculations vavanga vaita zvekutarisira kuti nekudonha kunoita mari by December chaicho inenge yasvika kupi. Hazvina kuzofamba nekudaro nekuti ministry of finance nereserve bank ine matanho ayakazotora. Firstly, iri kunyatsotarisisa kuti vari kumbodhiya nezveparo market wacho ndivanani neblack market iri kumbofamba sei. Zvikazoonekwa kuti aiwa chinhu chedu chiri kuitwa nehurumende chinofanira kunge chichiitwa nemabond notes kana RPG.
Sei izvozvo zvakabatsira vamuponda?
Zvakazopa demand kumaRTGS nekuti vanhu vakatora aiwa mari yandinayo inotoshanda inototenga. Izvi zvakapa kudzikama nekugadzikana kwemusika yemari.
Nyanzvi munyaya dzemabhanga vagilbert Muponda vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vagift Mugano vaudza Blessing zvakare kuti dhora remuZimbabwe harisati radzikama.
Kutaura kwekuda kufadza vanhu nenhema nekuti tikatarisa kwetakadzorwa mashure kwanditi rate yanga iri pa400 Zimbabwean dollar against $1. Saka tingati here kana Zimbabwean dollar rate yehurumende ichidonha kubva pa 1 to 400 tizvi apa 1 to 600 and $21 toti in about a month yadonha simba ne 50%. Saka tinoda kutota rate hurumende atikwanisi kuti Zimbabwe ndira iri kusimba nekuti rate hurumende iri kudonha. Saka apa vari kupedza nguva vachitsanangura kuti nekuti rate yeblack market haina kunge ichitiza stereki saka zvinombodhura yasimba.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingati here tichiplana economy toplana nezvinhu zvemakuhwa zvekunze kublack market kuti nyika yakuzofamba zvakanaka nekuti zveblack market zvaakudzikana. Asi zvemumba chaimo chaimo official rate iri kudonha izvoyapa 621. Saka chekutanga hatisi chokwadi kuti Zimbabwean dollar iri kusimba nekuti techitaura nyaya dzecurrency tinoshandisa official exchange rate inova iri kupera simba zuva nezuva.
Ko pavari kuti mukaha wanga uripo pamutengo uri kutengeswa dhora kuRBZ nepamukoto unenge uri kuita uchivharika?
Dhora pari zvino nhasi chai rate yeblack market i-820 Zimbabwean dollars against $1. So hurumende iri 621. Zvakati paina about $200 igepi iroro ainzenaro mari. Yes, changachiitika pamwedzi wapfuurapa ndekuti hurumende yange yakamira kubhadhara maservice providers anova anoita basa kuhurumende vanovaka vanosupply magood and services.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mune imwewo nyaya yezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubuda pachena kweZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine kunogona kuzoizvimbira panyaya yechikumbiro chayo chekuti ibviswe pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumadekero dzinosanganisa America. Tinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganyauye namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Andiwoni zvichibatsira Zimbabwe mberi kunoenda uko panyaya dzeupfumi tichiona kuti iyo Russia pachayo upfumi hwayo huri kudzakira chaizvo. Vanhu vomuRussia vari kutiza munyika mavo imomo namasanctions ari kuwedzera mabhizinesi mamwe achivhara kuti Zimbabwe iti kwati kwati neRussia zvichainetsa mberi kunoenda uko. Hameno zvavari kuwana kubva kuRussia zvavanotivo vaizviwana kubvira nguva yehondo asi vanenge vari kushishidzirwa zvekare neRussia pamwe kuti kana mukatadza kutisapota tinokona kukupai zvapakati. Chichaafekta Zimbabwe chaizvo nokuti rubatsiro rwayanga ichiwana Zimbabwe kuAmerica nokubuda kwayazoita pachena kuti iri kusapota Russia kuchaita kushoma zvekare kuchizoita kuti upfumi hweZimbabwe huafektiwe nekutora kwayaita divi reRussia iroro. Dai yanga iri nyika yakangwara vaida iri vangogara vari pakati sezvo zvirizvo zvinoita nyika dzomuAfrica. Asi Zimbabwe yafunga kusiyana negwara reAfrican Union rokunge iri pakati pamakakatwana avanokonana.
Asika tinoona kuti Zimbabwe yanga iri hama yeRussia kubva panguva yehondo. Hamuoni here kuti izvi pamwe ndozvazoita kuti vabva vamira semusambamwenda vakatsamirana neRussia?
Zvingava izvozvo asi Zimbabwe haifaniri kusungwa mbira dzakondo nobukama hwakare. Nguva yehondo yakatopera. Kana vaiwirirana nguva yehondo hazvirevi kuti vanhu vacharamba vachingowirirana upenyu hwose nokuti vakawirirana kubva vachikura. Vanhu vanoparadzana zvichienderana nokukura kwavo. Saka Zimbabwe ngaikure kubva kusungwa mbira dzakondo kwokubetserwa nguva yehondo. Nguva yehondo yakatopera. Ramangwana idzva Zimbabwe ngaitsvage shamwari kwadzo kwete shamwari dzakaita sana Russia dzinondoputa imwe nyika nenyaya dzokungoti taibatsirwa nguva yehondo. Zvehondo zvakatopera taapane imwe nguva tsva yokutsvaga shamwari.
Tinoona zvakare kuti Russia yakabatsira Zimbabwe panguva yeCovid nekuvapa nhomba dzeCovid-19. izvazvi revere kuti aiwa vari kutiregai timire navo panguva ino.
Handi Russia chete yakapa Zimbabwe rubetsero ungava kwemavhaksini ecovid, asi nyika dzakaita sana America dzakaisawo zvadzakaita zvingava zvanga zvisiri mavhaksini. Ichada mari vhaksini iyoyo kuti iende kwainofanira kuenda kunobaya vanhu. Saka kuti Zimbabwe imboti takapiwa vhaksini chete neRussia, Russia handiyo chete yakabatsira Zimbabwe. Zvekare kuti upfumi hwenyika hubudirire hahungodi vhaksini chete. Kusupport dzenyika yeZimbabwe dzinobva kwakasiyana-siyana. Saka hazvifaniri izvo kuti ingomira neRussia kuti takapuwa zvakati. Sokuita sokuti Russia ndiyo yakapa Zimbabwe zvese. Kunoti vakukanganisa ikoko, Zimbabwe ngaikwanise kuva negwara rayo rokuti isu hatisapoti Russia. Isu rokusange tichitsvagirwa shamwari kana kutsvagirwa vavengi nedzimwe nyika.
Muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare naMavula Somhlanga Nyauye weStudio 7. Dutu mupengo reHurricane Ian iro rakapinda mudunhu reFlorida nemusi wechitatu rikavhiringa zvivakwa. Magetsi nezvimwe rinonzi rananga kuchamembe kweCharleston mudunhu reSouth Carolina. Sangano rinoona nezvematutu mupengo muAmerica reNational Hurricane Center rinoti Hurricane Ian iri kumhanya mamaira makumi masere nemashanu paawa kana kuti 85 miles per hour. Mumatunhu aya munogarawo zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida. Vari vakafanobata chigaro chasachigaro webato reCitizens Coalition for Change, CCC muFlorida, varunyararo mazana.
Ngati pari zvino hatina zvakawanda but vazhinji vatataura navo vanenge bari right. The only challenge kuti vanenge vasina magets but tisati tawana anybody wekuZimbabwe akuvara kana kuti is homeless at this point in time.
Tichiteverawo zviri kutaurwa munhau nezvimwe zvatiri kunzwa, muri kuona zvichizopera zvakanaka here?
Yeah, tingati pari zvino mvura yacho yambomira kunaya kusina mhepo and taona vehurumende vachishanda zvakanaka kubatsira. Tinoona kuti zviri kufamba zvakanaka kubatsira vapinda mudambudziko racho.
Taonawo kuti kwakaparadzwa mabhiriji nenzira nedzimba dzakawanda wanda. Zviri kusiya vemabhizimisi nevagariwo zvavo vakamira papi?
Dambudziko raitika kumugwagwa kuti kufamba kwacho kwavakunetsa pari zvino nokuti unenge usingazivi pakashata nepakanaka. Migwagwa mizhinji isine mvura, iri flooded. Saka kuenda kumabasa sechallenge. Mabhizinesi mazhinji akavharwa, magas station mazhinji akavharwa pari zvino. Dzimwe nzvimbo zhinji hadzina magetsi. Saka pane challenge yokufamba, so zvinoafekta vemabhizinesi, zvinoafektawo isinoenda kumabasa at the same time.
Mashoko amungapewo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda kuti vazvichengetedzewo panguva iyi ndeapi?
Tingachingokurudzirana kuti check on your neighbor kana wazivawo muZimbabwe inzwa kuti ari sei. Kana pane zvaangabatsirikana nazvo tozama kubatsirana so that tobuda mudambudziko iri.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida uye vari vakafanobata chigaro sasachigaro webato reCitizens Coalition for Change muFlorida varunyararo mazana. Vachitaura vari parunare kwakare kuFlorida. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvidano reUkraine reRussia rekuramba ichinorwisa kutora mamwe matunhu eUkraine, vachiti hurumende yavo haizofi yakatsigirana nekutorwa kwematunhu eUkraine nechisimba kuri kuitwa neRussia. Hurumende yeKenya inoti iri kuita tsvakurudzo dzizere pamusoro pechirwere chiri kufungidzirwa kuti iEbola pedyo nekumuganhu weKenya neUganda. kumukano uyu kunonzi denda ra Ebola riri kufungidzirwa zvakanyanya muvarwere vanosvika 35 uye vasere vanofungidzirwa kuti vakafa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vari kutadza kunyorwa mazita kuti vagopiwa mbeu nefotreza pasi pechirongwa chehurumende chepfumbudza zvichinzi vatange vanyoresa kuva nhengo dzezano PF kumasero. Nunurai Jena anotipanyaya iyi.
Vagari ava vari munzvimbo dzinosanganisira Chivende, Mudzimu, Doro, Kazangarare nedzimwe dzemudunhu iri. Vagari ava vanoti kuti munhu anyorwe mubhuku rekupiwa mbeu nefotereza anomanikidzwa kunyorwa mubhuku rebato rezanu PF remusero maanogara. Mumwe mugari wekudoro asina kuda kuzivikanwa nezita asi ari sabhuku anoti vagari venzvimbo yake vari kuteshidzirwa vachinzi vachatsakatika kana nguva yasvika iyo isiri kutaurwa nenhengo dzavanoti dzebato rezanu PF.
Munhu wese asiri TCC haasi kuwana chipfumbudzi uyezve tichatora vanhu usiku yeTCC vese sehanzi hatisi kunyora vanhu TCC. Muso TCC wese haasi kuwanafo. Vanhu vari kushaya, vanhu vane fiya uyezve nechikwata chekufamba chitaura totora vanhu usiku vanhu vane fiya. Vanhu vane fiya.
Sabhuku ava vanoti vagari vakawanda vari kugara vachitya nekuswedera kuri kuita nguva yesarudzo sezvo vakamboona mhirizhonga yakaitika musarudzo dzemuna 2008.
Especially zvavanhu vanoti vanhu tichitenga tiri mapillars TCC tinodo protection nekuti kana taona maintimidations akatei kuzotora siwa tinowanawo patinoenda patinonga tichitaura nhau dzedu dzichitambirwa tochengetedza. Saka kufamba kwakutochiza zvakangoenda pamashops autongobva pamashops pamwe neimwe nzira pamwe autobva utsvaka mumwe munhu anokuperekedza pakutochiza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwamudzimu vatinashe gara ririmo.
Kune gurupu rakatrainwa kugweru rinonzi fazi rina chairman wari nanonzi Ndambakuwa. Saka Ndambakuwa anesa munhu tingangoti paward panenge pane munhu akamirira fazi. Saka munhu iyoyo anenge achinyora kuti veTCC ndivapi maopposition ndivapi vanenge vachichidzira vanhu. Ivavo ndovari kutofamba vachitoti tirikuuraya. Ivavo ndovari kufamba vachiti hatisi kuzokupa chokudya, hatisi kuzokupa zvakare mbeu dzepfumbudza.
Asi vaNdambakuwa vanoti kunyange vaimbovesvasva yezvibhakera havachisina simba rekurwa uye havanei nevanhu vebato rinopikisa.
Hapana ari kumabhundutsirwa, hapana anogotaurwa and isu hatiunganidzi vanhu for your information. Ndandorova maoko ndorova nyange ukasvika pane ndiri zveiko pano pandigiri pana ukangouya uchaumboexercise asi handinobva ngari bhozihandisanamboita ripoti kumapurisa ekumhangana ndarohwa.
Panyaya yekupiwa kwembeho nefotereza vaNdambakuwa vanoti nhengo dzebato reTCC ngadzikanganwe kuti dzinowana zvikwanisiro zvepfumbudza kubva kuhurumende zanup nekuti mombe haiyamwise mwana wedhongi.
Zanu PF president vamunangagwa ED executives vakasarudzwa nezanu PF havana kuvhotegwa neCCC handitika. Saka kazvinhu zvinoitwa nemukuru yeuya ari kuita zvinhu zvezanu PF haana zvimwe zvinhu zvaari kuita mukuru yeuya is banned by the structures of the party and the constitution of the party. Avo kana vachida ngavatengera nepetrani mvura to iri kungodai ngavatengera kadziri pfumbudza ndiri kupfumbudzira mashizha ngavatemei pfumbudza vaise pasi varime.
Asi mutauri webato rezanu PF mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti pfumbudza chirongwa chehurumende chinotungamirwa nebazi rezvekurima kwete nebato rezanu PF. Studio 7 nakukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima vaAntius Jongwe Masuka sezvo tisina kukwanisa kuvabata panguva yataenda pamhepo. Chirongwa chehurumende chepfumbudza chinowanisa vagari mbeu nefotereza kuitira kuti varime senzira yepedza nzara munyika. Mumwaka wekurima gore rino chirongwa ichi chakabatsira misha inosvika mamiriyoni 2,300,000 munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tine urukuro ya taita ni muimbi wa msambo we sungura. Tino muonga Dube uyanoemba ne chikwata che hard workers. Tino ani dambarefu yijari nonzi Pachikomo. Kati nzwe inoro ndo ya rwendo rwake mwenyeje magitare.
Wai mukoma Evans, inongo tenda rudo, mana wenyu ndamupa zita rangu. Andina ocha ndina acho, chenga inza na kutenda rudo wakadai. Ramono ndipa wabati we Studio 7. Kulipa wamukana ukunge ndichita ura unewa tigiri wangu, watigiri we hard workers, newa tereri, mudzimba, mumatunu, nenyika za wangadai vari, nukusia na siena kwazu.
Mukoma tino tu ze mbi jana nezwe dambarefu idzara makaburai.
Dambarefu rangu idzwa randaka itaguri rino 2022. Rinoitwa Pachikomo. Ndakaritsi Pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa. Ndakanyura sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gama ravo remimanzi.
Kubva pamakatanga zvemimanzi, mazuva awanda rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvara zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvara zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndingofunga kuti handiringoita zvangu, just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura. Pati wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story. Story yangu vanotoigamuchira. Vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika. Isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimanzi ndiri ku South Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimanzi vandionewo. Ndiwo dambudziko ndingangoti guru randinaro. Asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflyer ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri vehard workers, vatsigiri vemimanzi.
Vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga manzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp. Namba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe, also nekuno kuSouth Africa, kana kuti kuenda kuYouTube. Ndinowanika vanongoti tinomuonga Dube music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, ku Facebook as well, tiko Instagram as well.
Koka ari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kaningada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndichina mata. Muna mato wangu kuna mwari wanga uriwe shuviro ya mai wangu kana vasvika kudenga mwari vakatambira.
Yo ange ari muimbi wemusambo wesungura tinomuonga Dube anoimba nechikwata chehard workers ari parunare kuCape Town kuSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk nasi tiri kutarisa ukama weZimbabwe neRussia zvichitevera kubuda pachena kwehurumende yeZimbabwe kuti iri kutsigira Russia muhondo yayo neUkraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemuparo ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2022, Mokipi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for Eden sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitsha kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isithithi sewange thermal power station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki seqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa the Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for Eden sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi sekwarayi elubane, uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu okwamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekulama-unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for Eden, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bakhonona kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani kolapho bolabo okuthiwa Teachers for Eden?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumyakozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutsha umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akusela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo, abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke elubhane?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala, ababalisi sikhuluma nje abanye bangikhona abathethe bahambile basebhinga kathesi bakhona le ehlelweni lelo lwe-Teachers for Eden. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadala ama-school fees, sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelele oteacher baze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaki kubani.
Umnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selubhane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitshwa kwamagesi elizweni soluzabanganeno ngoba isithithi sewange thermal power station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesecitshwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesithithi sekariba lewange okubangele ukuthi abantu bethwale nzima
bakathwala amagabavu zayo bedinga ezinye indlela zokuthola okusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu yizikliwe ezingabe zihlezi khonapho eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba luhlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise okugoqela amakhandlela lawo la amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand, suzafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KGC 2 US dollars, i-2 US dollars asiyomali encane, ufika ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs ya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa suthamuza ngo-2 laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kwagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazo kumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahile koBulawayo. Yibo-ke laba bantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambelayo abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandakele emduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yiba sebeqalisa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-8 seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi fica ukuthi abantu ngama-4-5 kuze sebehlaba umkhosi sokungena amasela. Konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokitshini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-Criterion lapha pontwa khona kubomagwegwe lapha kumagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho nokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokishi agcina ngasela manzi. So uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo, kungaba ngama-email, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecungweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libatshiye bethithibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi kwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangama-21. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi kuzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyalaro Mazana utabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kula manzi izulu elinetha kakhulu, kube kungahambeki, and all the winds going on. Yeah, the roads flooded and you can't go out. Ungabona ukuthi siye emsebenzini, so just loku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kuyini okubonileyo khonapho?
Ngilesendini, because the authorities had advised us against going out, so ngilelokhu ngisendini, but it's been wind and raining, and isihlahla zilokhu zisiwa, so yeah, it's like that.
Khathesi-ke liyenzani?
Khathesi sosilokhu sihleli endlini, but ungani sokungcono, sokuhambeka, but uthi imigcwabo eminingi lokhu i-flooded, so silokhu sihleli ezindlini, asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani-ke ukudla akusozokuhluphe khonapho, njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekanela khonokho yini obhekanela kho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekana ngalokho, but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to do okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi, it's not fair.
So singathi-ke imisebenzi-ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zalithatha ngaphe kubhadala amarenti lento ezinjalo, njalo lezindlu azidilikanga yini?
Yeah, sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, what our name? We are Zimbabwe, and in King Abala, I put Abala Ama electricity, Abala power, but even those abuses, it says Ankatoli reported good Kulomuni Ohanda. Esibhedlela kunge olimele asika kutholanga lokho.
Indawo lapho khona kolampo Mazana kuthiwa ungaphi?
Lapha ngise Orlando eCentral Florida.
Umnumzana Runyalaro Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida kolampa kwele Melika. Sixoxela eseOrlando. Elokutswana namhla linanze usuku lukaZibuse. Selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Inhlalela izindaba yesulo 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba oseBuhaveron kwelaBotswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, uMongameli uMkhwezi Masiswa kwelaBotswana uthi ajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokho lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele. Ngesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse, kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali, kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya, kulomehluko kakhulu engiwubonayo, ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu. Nxa sikhangela siqathanisa lekhaya, njengobana sikhangela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo, uZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuze ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu, ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966, ilizwe leli kwe kuliganga kungela mgwaqo kungelani kathi singa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnothomo unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhululekile
ya siku-independence yeBotswana iBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijula ukubisa izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke ezitola usweli lutho olufunayo yaluthola yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa le siyibonayo hayi khona eyakithi le Zimbabwe okungela okungela mgwaqo okungela kudla okungelani abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence ababo ke bakhangela abakwamanye amazwe ukuthi independence injani bake babheke kwele Botswana
usuku lwe-independence day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni e-National Stadium esigodlweni eHabroni lapho uZulu akade ethe kwaxa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okuthiyeneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumangalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana
okumanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeliwe Melika obona ngezokuthengiselana unike ele Melika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho ele Melika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeli obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lo Patintambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe iASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele elemelika lathengisela iASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamathumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwano nobele Melika le-ASEAN umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kaNkwenkwezi eWashington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni welemelika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye ekuqaleni komnyaka elemelika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandele ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okukhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwe ngiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke kutsho u-US Trade Representative uTai kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano amalunga e-ASEAN lawe lemelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnership
olwasungulwa nguMongameli Biden. Kusenjalo, baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzibusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele, kanye lengxenye ezithiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula, njengokutsho kukaMongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekeketha umdlalo lowo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi buye uvele usegazini.
Bakalisi boxing yile, I think 11. Dala labafana sikhomba udlala, nasenjoyini ami. Manje uthenjoyini ami abangani bami batshele omkhulu weLuwele Mberek. Uthi kulo kuhlomi osebreak ukuthiwa nguGreen, bathi mbise la bamdala. Bahambise eLuwele Mberek naqalisa khona kufana boxing ekhanda man. Ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam. And babe this ama rugby player, ama try and ama kiwa. But trying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga nabadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professional. Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them, I should turn with them. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to spell kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela isigaba se-heavyweight elizweni.
Utamu ya hazi, utamu wabuya kuna matiti, uti mtene, manje wabuya, wate buya, kati wabuya kutu cha ispani mwana, manje wate kati kundi sifani kose, namkundi sifani kose.
Indakili zindawa ya mitlalu, elo tumo, ulav moture, uti ushe, ugona
bagi. Yes, ya bonga kulige mfo etu kuna mpo ke Joseph Njanji. Sikusipole nge was a Friday, uti silanda mtanje.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to four. Was a Friday, my sweetie.
Kuthelo was a Friday, kuli vigis. Leqembu lamajaha wodwa ecula umdumo wesiqhathamiya. Hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star. Bathula bekoBulawayo. Asizweni okuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 ezathika sibanda.
Sase tabangote, afsole mwe bulunge, afule la masuru.
Afule la masuru,
afule la masuru,
afule la masuru,
afule la masuru.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo eqathamiya kumaqumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Spanda umele leli qembu yekela size imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Ngimele iqembu le-Indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesithi indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi-7 sesilamadlalade akwana 12 esesuka rekodini.
Na simhlelo yamabantu bahlisa utshani kwezenjani na amapolisa sekuwampumsehemini
Basuka bathinta igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa the Morning Star kwakutheni ndawini
siyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sasesikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi eyi-1 yikho sabuya negama elithi indosa kusa the Morning Star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wemvuke isicathamiya yi-Black Mambazo
Elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibela amadlelaje alitshumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October. I-album lelo lilesihloko esithi isililo sentandane. Siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu. UJoseph Shabalala ubaba osowadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
Bonga bantu magaitera, baibisa jubelile, supelile, katasile, weskila ntima. Yonde minya yame nitila uyo, matendu ginselisa.
Ikambu dandosakasa litilitela uzulu alisegele, wakuchenga umtulo walo. Baya chola gala kukutulela lawe mlele eli.
Aba sifuna ya ukusi haya siya intachena kuma events wonke ongacabanga. Aba sifuna ya uangena ku social media platforms. Wonke ubhale indosa kusa the Morning Star. Uyasithola. Then abafuna ukusibamba emafonini.
0773860.
Awu bantu kwaze kwaba mnandi lapha emhlakazweni weStudio 7 Oliver Lesang injabulo umthembo sithemba ugives thukeni sithi libele phela vikeni thukeni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.